ni marvelous mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yenau dzedu dzanhasi chitatu gumiguru 25 2017. Chikamu chekutanga cheZimbabwe Electoral Commission ichipinda muvanhu kuti vanyorese chinopera nhasi munzvimbo dzakawanda munyika kuitira kuti chikamu chepiri chiparurwe mudzimwe nzvimbo. Vane vabereki vakaberekwa kunze kwenyika vanonetsekana kuti vachinje zvitupa zvavo kuitira kuti vakwanise kunyoresa kuitira kuti vazovhota musarudzo dzegore rinouya. Chirwere chetyphoid chovhiringa upenyu hwevanhu vakawanda kumatape muHarare, uko kune vanhu vanodarika 10 vakabatwa nechirwere ichi. Nengo dzetajamuka dzinorwadzikana nekushungurudzwa kuri kuitwa nengo dzeMDC kuchitungwiza. Izvo dzinoti zviri kuitwa nezanoPF kuchitungwiza zvinofanirwa kumiswa zvachose. Muchirongwa cheDiaspora Forum paLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya iri kumatare yekuti vari kunze kwenyika vakwanise kuvhota vari munyika dzavari kugara. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakangana kutifarira paFacebook page redure VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.